pakati kweshera zvakanyanyisa nekuti sezva munoziva nyika yedu dzisine nzou dzakawanda after Botswana ndisu munyika yese saka kuti dzinofambiswa sei dzichatengeswa sei dzinochengetedzwa sei zvakanaka kuti tigare pamwe chete tiwirirane saka tofanira kuti tiite posheni yakafanana saka ndozvatirikuedza kuronga pamwe chete kuitira kuti tikwanise kuchengetedza mhuka dzedu asi vanhu vanogara nemhuka vachikwanisa kuwana wokurarama yatinoti pachirungu improving their livelihood
asi pane zvamuri kunzwa kubva kune dzimwe nyika idzi muri kuti pane kuwirirana here kuti motora danho ripi
isu tiri pamwe chete tiri 5
hongo
tiri kuwirirana chaizvo tiritowirirana zvakanyanya musangano wakatanga matekinika vedu vakabudisa community nhasi semaminista yavoirana nayo mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo posheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu vese tiri kuwirirana pachedu tichiziva kuti vane dzakawanda sei vane dzakawanda sei tingabatsirane sei nokuti Botswana nezimbabwe ndisine dzakanyanyisa kuwanda nzou
asi hazvizonetse here papapa maimupfumira kuti zimbabwe nebotswana ndo dzine nzou dzakawanda asi vamwe vane imwe chete kana kutoshaya ndo vanozoita kunge vane masimba pakuti nyanga dzacho dzotengeswa here kana kuti kwete
aiwa nyaya iri papa ndeyekuti isusu tiri kuti sekaza ndo nyika faidza ndikutaura hapana chakaoma zambia vanadzo namibia vanadzo kuangola dzichiri shoma but vada kuti dziwandewo netakavhura kadzichingofamba dzichitenderera saka pachedu hapana dambudziko ramukedza kutaura hero vangatonetsa ndo vanhu vari kunze kwenyika kunze kweafrica vanoda kutiudza kuti famba yemakati ndo zvatikedza kuona kuti isu tikanga takabatana sezvataita saiko zvino nebotswana taakunyatsowerana panyaya dzacho idzodzi dzese zvokuti mutungamiri vedu venyika vari kutosvika izvozvi kuno kuBotswana kwatiri.